kubva pakabuda mashoko ekuti chirwere chichave munyika uye kuti vanhu vadzivirire kupararira kwacho nekusaenda mudzimbo dzeruzhinji, vanhu vemumasvingo vari kuramba vachingoita mabasa avo semazuva ose. VaEdward Jacob Manzanga, avo vanotengesera mumugwagwa mudhorobha, vanoti kurudziro yekuti vagare mudzimba iri kusvika kwavari, asi havakwanisi kudaro nekuti vanorarama nekutengesa kuti vaone chekudya nemhuri.
Zvaine ndiri kuinzwisisa kuti chirwere chinopomerwana, asi dambudziko guru ndirori ndikaenda kumbazo ndonobva nezhara navana, zvikoro zvikavhurwa, zvikuru zvizvoti kana zvi kuti tigare kusikufa ndekubiko vedu we kuti tibude masvizvo akofana kuti tinofa, saka kusikufa ndekubiko hama dzangu.
Mumwe mugari amai nyengetirai bosha, vanotiwo upenyu hwavo huri parumananzombe nenyaya yecoronavhairas nekuti vakarega kuenda kubasa vanouraya mhuri nenzara.
Tinoda chose ende hatidi kutapurirana, asi dambudziko nderokuti tine nhamo, hatina chokupa vana, hatina chokuti tidii, tinorarama nehand to mouth. Kuti vana vedu vadye hunge tatengesa, hatina indastiri yatinogona kuwanda. Izvozvo tiri kunzi maexamination fee titope, tofanira kuti tisevenze juta tiya kutosvika, hatisi kukwanisa kunhengerekera kuti tikureize mari iyoyo iti kuti vana vedu vaende kuchikoro. Kutya tinotya, asi hatina zvokuzvi, nokuti chero kanzi shumba iyo kana panga pane shumba paripo paunofanira kuwana sadza, wotomboshingirira kuti ubvute sadza iroro, shumba chero ichiuya hayo wongoti hameno zvauya chauya chauya, chandira vana vangu.
Vanochinja mari pamusika mutema vakaita savaSamson Mutouro vanoti kunyange vari kunzwa dzidziso yekuti chirwere ichi chinogona kutapurirwana pamari, vari kuramba vachiita basa iri nekuti ndipo pane raramo yavo.
Aiwa, zvikatikasatochinjisa mari tingatofa nenzara manje, nokuti manje chirwere ichi hachina kugadzirwa chinzi chichagara pamari, chakatongogadzirwa chechirwere chinotongofamba nemhepo. Saka zvinovati vichinogona kutokubata chero usingabati mari, saka manje nikundirege basa manje kandingafa nenzara.
Hurumende pamwe nekanzuri yemasvingo zviri mubishi rekukurudzira vagari kuti vasaende mudzvimbo dzeruzhinji dzakaita semisika, mabhawa, dzisvondo nekuti chirwere chinogona kutapuriranwa ikoko. Gurukota rezvekufambisa kwemashoko munyika amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti hurumende yakaumba komiti chaona nezvecoronavhairas kuti ibatsire vanhu kurwisa chirwere ichi. Meya weguta remasvingo vakoreni Maboke vati kanzuri yavo yatora danho rekuvhara mabhawa ose ekanzuri kuti vagari vadzivirirwe chirwere ichi uye vari kutarisirawo kuvhara misika. Vanoongorora nezvemagariro evanhu vakazvimirira vagarikai Mukura vanoti chirwere checoronavhairas chichanetsa kurwisa nekuti vanhu vazhinji vanorarama nekutengesa, nekudaro matanho ekuti vagare kure nevamwe anonetsa kutambirika.
Nekuti mukatarisa muraramiro uri kuita vanhu wedu muZimbabwe, hakuna munhu anenge aine chikafu kana mari mumba make zvekuti anogona kuita mazuva manomwe asina kudzoka pamusika, asina kudzoka pamugwagwa kuuya kuzotsvaga mari. So iroro idambudziko guru chaizvo ratakatarisana naro munyika ino yeZimbabwe. Kana hurumende isina kugadzirisa kuti zvofamba sei, handioni zvichibudirira. Chirwere ichi chicharamba chichipararira nekuti vanhu havasi kuzokwanisa kugara mudzimba dzavo.
Vamwe vagari vanoti nekunetsa kuri kuita mvura mudzimba dzavo vanotomanikidzwa kuenda kuzvibhorani uko kunenge kune mitsetse yevanhu vakawanda zvinogona kuita kuti vawane chirwere ichi. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.